ndoma fambirano fana kuita zvinhu nokuti kushoropodzana hakuna kutanga nhasi hakuna kuipa ndoma fambisirwa inoitwa politics asi kana mumwe achinge ahwina nyika dzinotarisa muzvinyorwa zvadzo zveforeign policy kuti chini chatinofanirwa kuita iki zvino nokuti hatisisina sarudzo yokuti hatichadi kushanda naye nokuti tanga tisingamudi kuti ahwine saka inzira iyeyo yatingatisikwa kutsvaka dzvene ivo vatrump nehurumende yeamerica vanozvihwisisa nokuti vanogona kunge vachizviitavo kune dzimwe nyika kuti mutungamiriri unozohwina handiye wavanenge vachisapota asi kuitira kuzvidzana kwagara kuripo panyika dzakasiyana-siyana hakungaputswi nokuti wapinda tanga tisingamudi kuti apinde inzira yokuratidza kuti aiwa tinoremekedza zvido zvavanhu vomunyika
tichitarisa ukama hwezimbabwe neukama hungatarisirwa pasi pehurumende yavatrump munoona paine shanduko here kubva pamamiriro eukama huripo nhasi pahurumende yavabiden
shanduko ichavapo shanduko huru chaizvo tichitarisa isu mapolisi avatrump namarepublican kuti vakanangana nokuti vanoda kugutsa maamerican first zvekare kuafrica vanenge vane chigumbu vatrump kubva kare kuti aiwa taisa mari yakawanda kwamakore akawanda foreign aid iya hatisi kuona kuti chii chiri kuchinja nokuda kwechikonzero cheuori hunenge huriko kana kusakwanisa kushandisa mari dzavanenge vachipuwa saka vari kuti ivo vatrump vagavati aiwa africa haichimbozvimirira yoga nokuti hapana munhu kana munhuwo zvake muupenyu ungazombofa akafuma nenyaya dzokupiwa zvinhu navamwe vanhu kana kuti neimwe nyika saka zvinotochinja izvozvo nokuti kuna ana vabiden uku kwakwakati siyanei vanga vachinge vaino mwoyo wakatirerukirei kunyika dzokuafrica vachihwisisa zvakaitagoo through africa saana kolonialism ana slave trade zviyaizvi asi vatiramba vari kuti aiwa nguva yakwana yokuti africa ichizvimirira yoga isu vaamerica tichimbozvimiriravo toga tichizvitarisa matambudziko edu otira matambudziko akawanda chaizvo anosanganisira zvikwereti zvihombe zveamerica ichizama kusapota nyika dzokuafrica nadzimwe dzapasi rose asi vari kuti aiwa nguva ngaichimbokwana
tiri kuona kuti vatrump vari kupinda paine hondo mbiri dzeukraine nerussia koitawo israel nehamas izvi zvamungatarisirawo kana vatrump vave mutungamiri
ndinotarisira kuti hondo idzi dzichakasira kupera kudarika kuzokasira kupera kwadzaidero dzaita dai kuri kuti amai Kamala Harris vahwina nokuti vatrump ndotsidzo yavo yavaitaura iyo kuti aiwa hondo dzinofanira kupera zvekare tinofanira kuona kuti vatrump rwendo runo vakamira zvakanaka chaizvo muutongi hwavo nokuti senati iri kumarepublican house of representative iri kumarepublican zvinoreva izvo kuti zvido zvavo mapromisi avo avanenge vakataura kumaelection uku vachakwanisa kuwana mari nezvisungo zvinenge zvichibva kuidzimpambiri dzichiuya kwavari vachipiwa mari vachizviita sokutaura kwavo nokuti hondo idzi dziri kupambira
topete hedu chirongwa tichitarisa imo muno muamerica pane tarisiro ingaitwa here yekuti zvinhu zvingashanduka muamerica
pamakore mana anotevera handioni zvikuombe zvichinge zvichishanduka muamerica kuti zvingazonzi zvanyanya kudzaka zvakanyanya nokuti hapana nguva yokuti vangachinja zvinhu kuti zvinge zvichifadza munhu wese zvekare tikatarisisa isu tinonatsokuona kuti vatrump vanenge vachanyanya kutarisisa nokushanda chaizvo kunyaya yeimmigration izvi zveupfumi hwenyika izvi maonero andinoita ndokuti ivo vakati vachanangana nokupa matax breaks kumabhizimisi mahombe kuti mabhizimisi mahombe angozenge achikwanisa kukura nokugadzira mabasa asi kumabasa uku ndinoratidza kuti mabasa ariko zvirongwa zvavo mavonero andinozviita ndezvekuti hazvina kunatsa kunangana navanoshaya vaya kuti vanganzi tava kuzovapa zvakati nezvakati aiwa zvirongwa zvavo zvakanangana nevane mari vane mari pavachapiwa mari matax break zvinotora nguva kuti zvigozokwanisa kuti zvisvike kumunhu uri kurwadziwa nhasi asi mabasa anenge ariko kuno uyo unogona kuzvishandirwa asi zvinhu handioni zvichikwanisa kunge zvichidzaka nenguva pfupi iri kutevera.